Mangwana kanaka vateri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 Zvivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoshoropodza kuwanikwa kwavajobsikada vaine mhosva. Upfumi hwemwanasikana wevaimbova mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake huri kukatamadza vazhinji munyika. Vatengi munyika yose vanochema-chema nokukwira kwemutengo wechingwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakashoropodza kuwanikwa kwenhengo yebato ravo vari mumiriri wezengeza West muparamende vajobsikala vaine mhosva yekukanganisa mafambisiro emutemo. Dare redzimhosva rakati vasikala vabhadhare faindi inoita madhora mazana matanhatu kana kukandwa mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachinyora padande mutande reTwitter nezuro vachamisa vakati izvi zvine zvematongero enyika mukati, vakati vasikala pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Mhatvume vanofanirwa kuburitswa mujeri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kanemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Professor Ricky Munyaradzi Mukonza.
Mashoko akatarwa naachamisa mashoko akanaka anoratidza utungamiri, asi ndinoda kuti nditi mashoko ayaya anotiudza zvatagara tichingoziva nekuti hurumende haina kutanga kushata izvozvi. Tikatarisa kumashure uko, ine zvakawanda zvakashata zvayaiita. Nyangwe utungamiri wanga uchiri navamugabe, takaiona vana vaivatungamiri vanotsvangirai vachirohwa, ivo vachamisa vakatoputsa vafu nekuda kwehurumende iyoyo. Saka hongu zvavataura zvakanaka, zvinopatsanangudzo kuvana veZimbabwe kuti chii chavakatarisana nacho. Zvakanyanya kunaka nekuda kwekuti vana veZimbabwe mwedzi mishoma shoma iri kuuya vachange vachienda kusarudzo, kunosarudza hurumende yavanoda. Saka zvakanaka, zvinotsanangura mambiriro akaita zvunhu, asi ndofunga kuti zvinhu zvatajairiza, hapana chitsva pane zvavataura.
Asi iko kutaura kwavachamisa uku kune zvakunoshandurawo here mumaziso ehurumende?
Ava vari kutitonga vanhu vaajairira zvekuti ani ati kudii, handisandamboona zvichiva nyanya kuvachinja chinja stereki kunyanyanya vari vatungamiri vanopikisa mune zvematongerwo enyika mukati menyika iyo. Hazvitombovatirimutsikana. Zvandakaona zvinotombovatirimutsa inyaya yekunge zvinhu zvataurwa nevekunze vemasangano akaita sana United Nations nezvimwe zvakadaro ndo zvinotomboita kunge zvinovatirimutsa, asi ha, mashoko avachamisa handiona achinyanya kuvatirimutsa zvakanyanya.
Takanzwawo mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEFF vaJulius Malema vachitiwo vashamisika kunzwa kuti hurumende yeZimbabwe yatongera vaJacob Ngaruvhume kugara mutirongo. Zvinhu zvamungataurawo pane nyaya iyoyi tichiona kuti vekunze vari kuchemawo nezvakaitwa muZimbabwe?
Hongu, zvakataurwa navaMalema mashoko zvakare akanaka, anopawo rimwe izwi iri rinotaura kuti zviri kuitwa hazvina kumira zvakanaka. Tinoona sekuti vaMalema semunhu wechidiki anotungamira bato rinopikisa muSouth Africa varatidza kwandingaona soushingi kubudisa mashoko akadaro nekuti sadi chaiyo kana dzimwe hurumende dzenyika dzakatenderedza Zimbabwe hadzisi kutaura zviri kutaurwa navamalema izvi. Saka ndotoona sekutoti vamalema vari kuratidza utungamiri ungave hunogona kuendesa Africa kumberi. Kuti nditi zvingatirimutse hurumende yeZANU-PF iripo iyi, handioni sekudaro. Nekuti zvandinoona ichigaroita ndezvekuti kana munhu akaita savamalema ataura sezvavakaita apa, vanowanzoita sevasina chavanzwa. Ndo maitiro anoita hurumende yeZANU-PF.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti sekuona kwavo matare haana kubata nyaya iyi zvakanaka.
Ya, inora sekubata kwavaita vasikana hakuna kukodzera, pachirungu ndiyo yatinoti travesty of justice. Hapana yatingati justice yakaitwa apa kana kuti kuvhenekwa kwenyaya zvakanaka, nekuti zvinoita sekunge vajobs kala vakangoendawo vachinoisa nyaya yavo vachizvidifenda, but zvinoita senge kuda decision yanga yakatoitwa kudhara. Zvinhu zvakadai sowaswa kuzvioneka munyika inotevedza mutemo.
Chamunoshora zvikuru kana makatarisa panyaya iyi, makatarisa kushandiswa kwakaitwa mutemo, chii chamunoona chisina kufamba nenzira yakanaka uye nemhaka yei?
Chokutanga ndechekuti vasikana vakagara nguva yakareba kuti vatange kutongwa, and iko zvino tinoona kuti vapuwa fine. Zvinoreva kuti iyo inyaya iyi yanga isina kunyanyokodzera kuti vasikana vasatongwe vachibva kunze. Matangiro akaita nyaya iyi nemabatirwo avakaitwa vachitongwa nenyaya iyi izvunhu zvokuti tinotoona kuti ivo vanga vagara vasina yatingati chance, tichitaura pachirungu mudare. Uyezve tinoona sekuti ivo vasikala sepolitician uyezve segweta rairepresenta Bobo Blessing Ali Mushakabvu, inyaya yekuti bumburo romutemo raifa kuve richienda pamberi panyaya dzekuti vari politician vane right of freedom of expression, vari lawyer vane right yokurepresenta yatingati client yavo inenge yavachuza kuti varepresente. Izvi zvinova zviri izvo zvinhu zvisina kunyatsotaridzwa nedare kuti vajobs kala kunyange havo vaipomirwa kuti vakataura zvinhu zvakadaro, vaifanwa kutaura context yekuti vanga vane kodzero here yekutaura izvozvo vachidefenda client yavo. Uyezve zvinhu zvokuti masungiro avaita angava akatyora kodzero dzavo here, zvinova zviri izvo zvinhu zvisina kunyatsokuongororwa nedare.
Ko mutongo wekuti ngavabvise find asi vasaenda kumba nekuti pane imwe nyaya yavari kupomerwa, zvinofamba sei apa?
Ndoona se kuti nyaya dziri kuitika ndedzekuti iwo iyi nyaya yedzimwe nyaya dzingave three here dziripo pamberi pedare. Idzowo dzinova dziri nyaya dzimwe dzavakambopinda mudare vachiaplyirawo bell vachinyimwa. Saka zvakadai so panini iyi nyaya iyi, nyaya yebell haichatauriki because nyaya yapera. Saka nyaya yebell yakuchitarika yapa dzimwe nyaya dzasara idzi. Saka kuda ndosaka takuona vajobs kala vasiri kubuda murimand, because remand yacho iremand yenyaya dzasara idzi dzinova idzo dzinove dzinotariswa dzakamira dzega.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Veruzhinji vari kutaura pamusoro pemwanasikana wevaimbove mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake Simba Chikore pamusoro pezviri kubuda mumatare edzimhosva uko nyaya yekugura muchato wavo iri kunzwikwa. Vanhu vari kukatamadzwa neuwandi hwedzimba, mapurazi, motikari dzinodhura dzavanadzo, izvo zviri kubudiswa pachena mudare redzimhosva. Vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanhu muZimbabwe vanongozonzwa kupfuma kwakaita vakuru muhurumende nehama dzavo sezvavakanzwazve pakugurwa kwemuchato pakati pevaimbova gurukota rehurumende vaIgnatius Chombo nevaimbova mudzimai wavo amai Marian Chombo.
ndakaona ku udzamu uhuori muZimbabwe kunyanya tichiwa makore akawanda kuti hakuna unobvumidzwa kuita mapurazi maviri tozoona kuwanda kwakaita mapurazi omwana zvake wakatozvarwa hondo yapera tozofunga isu kuti koivo vakasunungura nyika vakange vachitonga vari pamabasa kubva 1980 zvii zvavanazvo zvinofanira kunge zvakatowandisa kudarika zvinomwana wakazvarwa hake after independence asi vakuru vacho ndivo vatinonzwa misi nenguva vachiti toda isu kuti tisumudzire upfumi hweZimbabwe tava nevision takambova vision 2020 iki zvino taakudzwa vision 2030 tozoona kuti mavision iwayo anga upfumi hungasumukira kusvika kwatinenge tichiudzwa kuti hunosumukira zvetichazobvuma ndezvipi nokuti shoko rokuti hapana unofanira kuita mapurazi maviri maviri takarihwa tarihwazve ko zvataakuona izvizvi handizvo zvokutanga tinoziva isu kuti pakarambana baba naamai Chombo pakabudazve list yakakura zvikuru yeupfumi hwavainahwo tichatsoziva isu kuti vaIgnatius Chombo vakava vachingova murayiridzi paUniversity of Zimbabwe apo vakatozopinda muhurumende patova namakore akati wandei ko vacho vagara vari muhurumende vacho vari kungotongana zvino zvavanazvo ndezvipi padikiitwa audit inonika zvose pachena kuti tivimbe navo vari kutonga vacho.
Profesa Masocha, zvinhu zvakadai izvi zvinoratidzei kuvanhu munyika nekunze kwenyika?
Hazvina zvazvinoreva, zvinotifumura senyika kuona mwana mudoko sabhona nomurume wake vane zvese zviya. Zvinotifumura pasi rose kuti ndiyo Zimbabwe iyoyo. Zvigofumura zveAfrica yose. Tinonzwa misi nenguva isu kuti nyika inovakwana venhu vayo tozofunga kuti kwainenge yamboputswa nani nyika iyoyo kuti izoita mbiri yokuda kuvakwa nevene vayo. Handivo here ivava vanozviunganidzira upfumi vanoputsa nyika vozoda kuti kurudzira isu nokuti kwenyedzera kuti tichivaka nyika ivo norwesheri vari vaneputsa nokuzviumbiridzira upfumi husina kwahunokusvitsa.
Zvinogona kupedzwa, zvinogona kumiswa here zviri kuitwa izvezvi?
Izvi zvinonetsa kuti zvimiswe izvi nokuti zvinongotaurwa sokutaurwa kwakangoita kuti madiamonds akanyangarika tikangozviwa zvikapera zviro ndizviro pano takanzwa zvegold mafia tichiwanhu vachizvitaurira zvanyararwa nhasi tatambidzwa nyaya yomwana bona uori kwakanyanyisa.
Mari mwezura apa takaona vamalema vachitaurawo vachiti kwai vanhu vezimbabwe kwose vachinyarara kana vanhu vanorwira kodzero dzevanhu vachivhiringwa kudai vaona kusungwa kwakaitwa kwavangaruvhume. Munofunga kuti vanhu vemuZimbabwe vane shungu here chaizvo zvokuti vagadzirise zvinhu munyika mavo?
Vanhu vemuZimbabwe vane shungu chaizvo, vanhu vatinoziva kuti vanoshanda nesimba, vanhu vanokwanisa kunge vachibatana kuita zvakanaka kana vawana vatungamiriri vanovatungamirira kuita izvozvo.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanyora paTwitter pavo vachiti mapurazi haasi omunhu, mapurazi ndeapurezidendi. Munoona kuti mune mhinduro here mune zvataugwa navacharamba pamusoro pemapurazi?
Vacharamba meseji yandingada kuvatumira pachavo ndeyekuti kana musingagoni kutaurira vanhu vamunotonga zvinhu zviri pachena musataura. Kana muchiti vemapurazi haasi omunhu ndeapurezidendi, munenge muchirevei? Isu tichiziva kuti takarwa hondo kana kuti kushandiswa muhondo tichidzi vhuri chava redu tose. Zvino kana raakunzi raro munhu wani, zvinobva papi izvozvo? Zviri mubumbiro romutemo here? Tizvione kuti muzvinike pachena. Saka handiwo mataurira angaita munhu une position yavacharamba.
Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Vatengi munyika yose vanochema chema nekupira kwemutengo wechingwa. Mutengo werofu rechingwa wapfuura madhora chiuru nemazana manomwe kana 1800 Zimbabwean dollars, iyo yakaenzana nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi manomwe US $1.70. Mutengo wechingwa wakwira nezvikamuzana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 109%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Payema kuti tinzwe maonero avo.
Ndofunga tikutaura nguva nenguva kuti chingwa so hatikwii kunyaya izvozvo kutotora kupinda chingwa paiyotei takatoti mutengo wechingwa uri pa9% kunge tichipa tichihodzesa maretailers vanofanira kuita chingwa chahodzora nekuti zvazvinoita zvokuti gorosi nezvinhu zvese zvimwe zvatingadai tichiita kuti tikadzire chingwa zvinoshandisa mari yekunze kwenyika nokuti tinoita importa zvinhu izvozvo. Aka chingwa chedu chinoita dhora rachingoita kubva 2009, asi dambudziko ndeyekuti tikatarisa semari yedu yemuno tunga tichishandisa reti yavanoti auction rate inenge ichizoite kuti isusu tikwanise kuwa dhora redu ratiri kutaura nezvaari. Saka vanhu vese vari chingwa chichinzi dhora 70 kumaus vanhu vari kushandisa yavanoti official rate iyaiya. Saka official rate iyaya vanji kune vanhu vatiita hodhesera isusu kuti vangotipo 9% yedu, hatizotarise zvokuti 9% yekuwana tiita kuma 1.3 isusu hatizvitarisi, tatoesa chokuti chingwa chifanokwira chinofanira kungoramba chichingoita dhora.
Saka zvinobatana papi manje nekudhora 70 iyo ndo yatatonzwa iri kutaurwa zvakanyanya muvanhu?
Izvozvo chaizvo dhora 70 iri kutaurwa ndiyandirikuti vane vanhu vanenge vaita vashandisa yatingati misika tema kushandisa zvinhu inonzi official rate yavari kuti inonzi auction TRBZ iri kusenzesa 1000 asi munozviziva imi kuti mari pamusika mutema zvichidai idzimwe nguva yato kuma 1.7 1.8 kuko. Saka ivo pavanotsvaga dhora ravo kumusika mutema apa pamusika weRBZ ndozvekuitira kuti vaone chingwa chakutoita dhora 70.
Saka neimwe nzira muri kuti mutengo wechingwa uchingori pawanga wangogara uri, asi kuchinja chinja kwemari yemunyika nebatana nedhora ndokuri kukonzera nyonga nyonga.
Ndokune nyonga nyonga zvokuti izvozvo kutatarisa mainterview ese atakaita ndonhau imwe chete yatogara ichema nayo nyaya yekuti nyaya yekusenzesa RTG redii kana kuti Zimbabwe dhora redii pavanorava vacho vanopa urema vanopa urefu vasina kutanga vatarisa masaidhi ese eumo wedhora hwavo uremu hwemari yedu yemunhu. Saka ndozviri zvokukumbirisa kuti vanhu vaende kunzi vanotsvaga mari yaya pamusika pamutema nekuti pacho painenge chinzi ndokacho pakakodzera kuti ianikwe makafanana mumabhanga nereti iyoyo haifanike zvachose ari yacho. Saka vanhu vese muri kuva vari kuchema asi vemadhora avo vari kungoenda patanshopu vachitenga chingwa chavo dhora hapana uchinjirwa mutengo.
Zvii zvingafanira kuti zviitwe kuti nyaya idzodzi dziri kutsanangurwa dzigadzikane vamwe vasazochema vachiona sechadhura zvirambe zvingori pazvinofanira kunge zviri?
Chingwa mari ani tikwanise kutaura kuti mari yedu toti imombe iyo mari yedu iri huku nakuti iri tsuru. Kana mari yedu iri tsuru ngaive tsuru. Saka dambudziko ratiri kuita rekuti tiri kupana mari yedu tichiti imombe susu takabata tsuru. Hazviri kuzotikodzesa kuti manje paanoda kuti adye mombe patsuru hazviri kubuda. Saka nyaya yemari iri kufanira kugadziriswa kuti aiwazve kana tatida kushandisa maresiwayo toshandisa mari tada kushandisa mari yekusouth africa toshandisa mari yekusouth africa. Takada mari yedu kumuno tichizi kuti imari yemuno asi ine inenge yakanyatsoita kasimba kuendera nezvekuitiwo zvekufanana nedzimwe.
Mukuru wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Payema vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday mutauriri wemuchongamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti hurumende yanyora tsamba kune penyuro yeAl Jazeera kuti ipiwe umbowo hwekubiwa kwegoridhe nekucheneswa kwemari zvayakabudisa mufirimu rayo rakatepfenyurwa mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemudzimai wavo vakadomwa vachinzi ndivo vari pakati penyaya iyi. Munewsday makare vabereki vevana vechikoro vanoyambirwa kuti vasungedzisimbe mberi kwekuvhura kwezvikoro zvendo rinouya sezvo zvikoro zvizhinji zvichitarisirwa kutambira mari yedzidzo iri mumadhora ekuAmerica uye nokudhura kwemayunifomu evadzidzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwa uchango tonga shika madonga mera nyanga iwe kana wapo wachitupa chekuzimbaho uchibva kuMozambiki uzada ngwarisa ngwarisa tava kuuya manje kuminda yedu takuuya hakuna kwata takamboenda kure kure tatiri padhuza kana wakagara pabunda pangu itaura zvaunoda uri munhu wezani papa pfana imezani wasingazivi nyama yemajara kudla sadza nezimbani imikai tava kuchiuya manje. Ipapo unongotaura zvaunoda kuti kwaya uchabva kana wamadhonga mera nyanga kapu yaunomwera mvura chaiyo unotanga waisa vupfu kana kunama nesadza kuti isavhinza uchingoshandiswa nezanupf vachingodla uchingoenda unorova uku kumba kwenyu ngogo hamuna ng'ombe dzekuri pangozi iyo uite mushe ndiri pano pamidrand apa pajohannesburg
akadi pastudio 7 pane nyaya dzanetsa nyaya dzegold mafia nyaya dzezanupf abusing people nyaya dzekuti ed yakazvitengera ndege nyaya idzodzo dzinopedzwa nesu mazimbabwens tisu macitizens tisu varidzi vezimbabwe mushongo wacho wezvese izvozvo to register to vote and vote in big numbers for CCC vote in big numbers for Nelson Chamisa ndege iyoyo yakatenga iyoyo haikwiri my elections ari kuuya handisi kana akaita mashiripite kuti kusaita my elections kukangovhotiwa chete ndege iyoyo ichatengeswa back or ichadzoserwa back for refund saka the biggest issue here is to register to vote musango wawata kusina kuregista kuvhota mushongo wacho wezvese mushongo weheadache mushonga wekutema kwemusoro ipanado mushonga wezvese zviri kuitwa nezanupf izvo kunyoresa kuvhota pakuvhota tese in millions kana kuine vanhu 8 million akarejesa kuvhota izvozvo kune 6 million takanzwa ka 5 million ikavhotera Chamisa havambobiriba musanyeperwa kwai anobira hazvibiriki zvino izvi. Your vote is very important. Your vote ndiyo inokutaurira ichataura shungu dzako problem nongotaura especially South Africa you don't even register to vote huya munyorese kuvhota tivhote pamwe chete in millions tidisemba vides. Besides that muchangopwata muchingobirwa muriko kujoni kokoko vana mai venyu vachitambura kuno Zimbabwe kunoko come home register to vote let's vote in millions and remove mbavha idzi.
Ndoda angu ngotaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti ama ngatimutse musoro tarisai zvakaitwa Mari Vhume tarisai zviri kuitwa Job Scala izvi takangonyarara masoja mapurisa maCIO vanhu ava havana kuwanda kudarika zvatiri maZimbabweans vanhu ava kana vatipfuura ngavatipfuure ngatimire navo because zviri kuitwa munyika hazvisati zvichizvo. Mnangagwa ari kuda kudya iye nefamiri yake namafriends ake ike zvino zvivari kuluta upfumi hwenyika ngari pfumi akataura kuti muri kuba otosungwa woenda mujere mumwe muna chitenga ndege ye54 million isingazivikanwa kuti mari yacho yabvepi. Mazimbabweni ngatimutse musoro tiri kujairirwa navanhu vashoma isu tiri takawanda. Mnangagwa mutorwa uyu kana takutarisa zvehistiri yake is not a Zimbabwean munhu uyu that's why achititira kuti ngatidzokere kuZambia. No, maZimbabweans ngatimutse musoro ndini Gizado ndiri kuno kumapako.
Maswera sedu sepastudio 7 vateereri nevanoti pastudio 7 yacho ndijamba jecha paSouth Africa po itiwo hangu anazve kutaura zvakawanda asi hei mudhara watifungireiko kudhara ed watifungireiko nenhamo iri muZimbabwe vakomana dhara uyanzwe tsidzi uyu andoshayiwa vanhu vanomufotera kuti munombofungei yaivo nevanoimba nziyo dzake vose vana hwenje pakanatsokwana stiriti kutokwana kwana yaivo veduwe vanhu vetriple c zvegore rinei kana tika rigwa kuti maelection haanga tingozama aikumbotoita strike kozi nyengo zvezvo hapana itongori hondo yatiri kugwa kuzina mwe muZimbabwe yakakurisa iyaiya ihondo yatiri kutogwa nyengo izvezvi kwacho saka tibogwaiwo hondo yacheyo yavanoti kwanzira hondo hondo inini tutota vapanda karegesta vhota ende ndotovhotera chamisa vachamisa
muno machuzirei ramunoita maaudios amunoplaya paredio panews nokuti kana muchiplaya maaudio akafanira andanzwa yemuchinda yo kuti hanzie ndozizaa kuti ndakutaura zvamusingadi panapa ei tichatonga madhonga nenyanga ezvazanipedzi everything wa the army wa everything handizi kuti munonyatsochuza sei kana kuti munenge muchida kukonze kucreata inonzi war zone here pano pastudio seizin pano uda kucreata wo here kuti vanhu vapopotedzane vatukane vataurana zvimwe zvisingaiti unonyatsoziva kuti mamashoko anotaura nevamwe vanhu anogumbura ende anotogumbura vana vezimbabwe ende munopelaya audio yekuti munhu anotoziva kuti vana vezimbabwe havadi kuzvinzwa asi munowana mota magatsi ekuti munopelaya audio yeyo asi vamwe kana ichitaura audio yekuti inenge ine musoro yatine ichida kukumbira nokurudzira hurumende dai vaita kuti vana vedu this time vadzokere kuchikoro zvakanaka please vapo vana maticha mari vana vaenda kuchikoro vadzidzawo isu vanavana vebisu varombo vamboendawo kuchikoro toziva kuti vavanoenda kunze kwenyika ndo vakafanana nevanhu vakaita sevavo ava tinotongoziva kuti imbavha dzinotaura idzi vanhu vakafanana notaura kuti ndisitatongwa madhonga anenyanga ava vanotoziva kuti havaende kujeri makambonzwa munhu wezanupiaenda kutaura ikoko unotaura munhu ende baba wande imomomba maaisa panhingirini paaudio please tokumburuka mutidzimusatiisire vanhu vakadaro nekuti mopedzisira musitazombogoni kana kuti muplei maaudio aya tagumbuka takungotukana chete nekuti zvinogumbura zvinorwadza vamwe isu ndatenda ndini juru pachifa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kuna mukoma juru vekuchivhu pano hatitambiri mashoko ekutuka vamwe asi tinopa vose vanoda mukana wekutaura pfungwa dzavo vakasununguka tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weukraine vazelensky vanoramba mashoko ekuti nyika yavo yakatumira ndege dzemadrones kunobhomba muzinda wekremlin munogara mutungamiri werussia vavladimir putin madrone awa anoonekwa padandemutande achipfuura zvivakwa mukati mekremlin vazelensky vanoti nyika yavo haina zvombo zvakakwana kuti izvidzivirire naizvozvo haina zvombo zvokutambisa ichirwa nevamwe vanhu kunze kwenyika yavo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vanoshoropodza kuwanikwa kwavajobsikala vaine mhosva upfumi hwemwanasikana wevaimbova mutungamiri wenyika bona mugabe chikore nemurume wake huri kukatyamadza vazhinji munyika vatengi munyika yose vanochema-chema nekukwira kwemutengo wechingwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko mejaya guru chris gande nenhau dzeisindebele